Nyaya Trump inotyisa zviri kungoitika zvacho zvinorangidza kuti havana kumira zvakanaka munguva ipfupi iri kutera nekuti pane sarudzo ichazoitwa chimiro chavo chinenge chisina kuita zvakanaka.
Sezvo vaTrump vari umwe wevari kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika, pane zvamunoona here zvekupindira kwehurumende kana kuti Justice Department munyaya yavaTrump?
Handisi kuona kunge Justice Department kana kuti hurumende yemuAmerica iri kupindira pane nyaya yavaTrump nekuti ivo vaTrump vane mhosva dzavo dzavakaita. Chakanakirawo nyika yeAmerica ndechekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo, munhu wese ari pasi pemutemo munyika yeAmerica. Saka ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka zvekuti kuitawo kwaTrump kumwe kwacho kunongotyisa zvavanoita kuti murume uyu anga achifungei uye anozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika here nemaitiro awo.
Tichitarisawo kuzikanwa kwavaTrump kwete mune zvemabhizimisi chete asi kutiwo vakanga vachimbove mutungamiri wenyika, munhu anozikanwa. Saka kana takatarisa pana vanhu vanobatsira judge kunzwa nyaya yavaTrump kana kuti majurors, munoona sekuti kuchawanikwa majurors vasina kwavakarerekera here kana totaura pamusoro pavaTrump?
Ndinofunga zvinonetsa kuzoona vasina divi ravakarerekera pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump, nekuti vaTrump chavakakwanisa kuita panguva yavo yeutungamiri ndewekushandisa rusaru rwaganda uye kutaura zvaisakwanisa kutaurwa nevamwe vatungamiriri wenyika munyika yeAmerica. Saka zvinokwanisa kuti kune vanhu vanenge vachivatsigira, vanenge vachitaura wakarerekera kune zvinodiwa navaTrump pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorere nyaya yaTrump, nekuti nyaya yaisataurikaba pachena muAmerica. Nyaya yerusarura ganda, nyaya yeganda uye nyaya yekusarura vamwe vanhu kuti vanobva kupi vakavharirwa nyika iyi. Saka ndinoona kunge pachasarudzwa vanhu vanenge varipo kuna vamwe vanenge vachirerekera kudivi ravaTrump uye vachida kuti vaTrump havana mhosva nekuti vanenge vachitaura zvinofarirwa navaTrump zviri zverusarura ganda kana rusarura rudzi.
Kana makatarisa zveruzhinji rwevanhu muno muAmerica, chii chamuri kuona? Munofunga kuti vanhu vanofungei pamusoro pezviri kuitika zvese izvi?
Ndinofungidzira kuti pane mativi mairi anogona kunge achitaura zvaanotaura munyika yeAmerica. Kune vawatigiri vaTrump vanoti kana usiku kana masikati kana manheru vanoramba vatigira vaTrump, vanenge vachifunga kuti vaTrump vari kutadziswa kunyatsoita makampeins avo nekuti vanonge vachifungidzira kuti hurumende ine chekuita kuti vaTrump vasapinde bamuchigaro. Asi rimwe divi ndinoona kunge rinenge rinogutsikana nezviri kuitika rinoti mutemo unofanira kuti ugotedzerwa, nekuti vaTrump vane mhosva dzavakaita dzinooneka, dzinoverengeka, dzakawanda, dzinotyisa kuti munhu uyu munhekebhenga ari mutungamiriri wenyika here anoita zvaakadai izvi. Saka ndinoona kuti pane mativi mairi anenge achikakawadzana. Handioni kuti pane mativi mairi aya anenge achizowirirana. Rimwe divi rinenge riri kuruboshwe, rimwe rinenge riri kurudyi. Saka ndo maonero angu ekuti ndo zvinenge zvitorimo muno muAmerica kuoneka kwaTrump uye nenyaya dzavo dzavari kusungirwa nadzo.
Nyaya ichapera sei iyi, Dr. Roman?
Ndinofunga kuti nyaya iyi inogona kuzoenda kuSupreme Court kuti nyaya yacho igozonzi ichapera, uye ndinofungidzira kuti vaTrump vanokwanisa kuzotiwa nge varipo pamabaloti vachikwikwidzawo musarudzo iri kuuya iyi. Ndo maonero andiri kuita, asi handioni vachibudiriraba kana dai zvikadaro kuti vanozosarudzwa kuita mutungamiriri wenyika yeAmerica, nekuti vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa nadzo. Zita ravo harina kuchena, zvipomerwa zviripo zvakawanda uye zvinobatsika uye zvinoverengeka uye zvinotyisa kuti zvinogona kuitwa nemunhu anozotungamirira nyika here. Vamwe vatsigiri vaTrump vanogona kuva vari kufunga kuti kana vakuona nedzimwe nzira kuti munhu avanoda kutsigira uyu zvimwe zvacho zvaanofarira kana zvaanoita, zvinotyisa kuti aramba achizotungamira nyika kana kuti apuhwe mumwe mukana wekutungamira nyika yeUnited States of America.
Matara pamusoro peSupreme Court, munofara here nemashandiro ari kuita Supreme Court iripo iko zvino?
Pari zvino ndiri kufara nemashandiro ari kuita, uye zvinotinakidza kana zvinofadza munyika yeAmerica ndepekuti kune rule of law yekuti judiciary yakazvimiririra, vanoita zvokutonga nyaya vakazvimiririra. Hationi maoko ehurumende kana waBiden vachitaurira vanhu kana kupfuurira vanhu kuti itai chakati, handioni sekudaro. Saka naizvozvo tingatadze hedu kufara kana ndingatadze kufara rimwe dzenguva nesupreme court decisions, asi ndine chiwimbo chekuti wandiita basa rakanaka uye ravakasarudza kuti wagozoita munyika ino yeAmerica.